Mukuru we Jumpstart Zimbabwe inoshanda iri pasi peyali creatives vatinotenda Ishe Gamba haya. Vanoti vari kufamba vachibatsira vechidiki vane matarenda mumatunhu emunyika. Vachitaura pamusangano waitirwa Mamutare, vaGamba haya vati sangano ravo rashanda nevechidiki vakawanda mukuvasimudzira mumabasa avanoita kusanganisira vane mabhizinesi madiki, vaimbi pamwe nevanyori vachiri kusimukira.
Yali Creative Jumpstart Masterclass yatiri kuita muno Mamutare yauya kuzobatsira vanyori, vatori venhau uye vatapi venhau kuti vadzidziswe zvitsva. Kana kuti tibatsirane tichipanga namazano uye kuti tingave vanyori nevatori venhau vanoita basa redu nemazvo zvakadini. Uye zvetinoshanda nevaya vatapi venhau vasingashandiri mapepanhau kana kuti radio stations aya atinoti citizen journalists vanogara munharaunda asi vaine basa rekufambisa mashoko munharaunda matinogara. Saka ivavo zvitiri kuvakoka kuti tiuye tibatsirane nawo tichipangidzana kuti tingaite sei pakuti tiite pakutapa kwedu kwenhau kuti kunge kwakatirongeke uye kuti kuchienderana nezviri kuitika mazuva ano.
VaGamba haya avo vaive mumwe vechidiki vemuZimbabwe vakange vari kuAmerica pasi peurongwa hweYale mugore ra2015 vati vechidiki vanosungirwa kushandira shanduko yavanoda munyika kwete kutarisira kuitirwa zvinhu nevamwe.
Kubva patakatanga program ino yeJumpstart tamuguta rechipiri rinova Mutare kudai, patakanga tiri kumasvingo yakatambira zvakanaka zvikuru uye zvitinotenda zvekare Mutare yaya itambira nekubatirana kwavaita nesu tinoona kuburikidza neuwandu hwavauya vari muzuva ranhasi. Uyezve tinotenda kuti kune mamwe maguta atiri kuenda futi tichange tinosangana nevechidiki vakadaro zvekare pamaguta mana asara anova Harare, Gweru, Bulawayo neVictoria Falls. Kuburikidza neoutreach yeYali Creative Jumpstart Masterclass tauya kuzodzidzisa vatori venhau ava kuti kune vamwe vanoshungu dzekuda kutapa nhau nekutora nhau nekuparadzira mashoko munharaunda asi vakanga vasina vasingazivi kuti zvinoitwa sei. Saka vanhu ivavo zvekare tiri kuvadzidzisa kuburikidza ne vakotsveri vedu vanova vatapi venhau mumapepanhau makuru anozivikanwa muno muZimbabwe vachiuya vachibatsirana nawo kuitira kuti vawanewo inspiration kana kuti tingati kusimbiswa kuti vakwanise kudzidza vachidzidza vachitora kubva kune vakatanga.
Mumwe wevechidiki vanoshanda nesangano reMedia Institute for Southern Africa Mr. Zimbabwe vaSamuel Dodo vatiwo vechidiki vane mikana yakawanda kana vakashanda pamwe chete vachipana mazano ekuzvisimudzira mune zvese zvavanoita kwete kugarira maoko vachikwanisa kushandisa masaisai aveko eindaneti.
Yali Jumps That Creatives Masterclass yatiri kufamba tichiita munyika yakanaka because iri kupa vanhu vechidiki mukana wekuti vange vachitaurawo zvinhu zvinenge zvichiitikawo munharaunda dzavanogara. Iri kupawo vechidiki mukana wekuti vange vachitaurawo zviri kuitika munharaunda dzavanga vachizviburikidza ivo nemaonero avanozviita vasiri kuita zvekuudzirwa nemumanewspaper nemumatelevision but vachingokwanisa kushandisa zvinhu zvakaita semacellphone kunge vachibuditsa that information to the public.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Even More Kamombe vatiwo vanhu vazhinji vari kukanganisa chimiro chavo nezvavanenge vanyora kana mufananidzo yavanenge vaisa padande mutande reindaneti
about how to operate on social media because the main of us especially zvatarwa apa about Twitter blog we have it but we don't know how to use it so they are helping us kuti tinomashandisa sei and how azvizo damage futi image yako here chichi.
Sangano reYali Creatives riri kuita misangano yakadai kuBulawayo, Gweru, Harare, Chinoi nekuVictoria Falls. Sangano reYali iro rave kunzi Mandela Washington Fellowships rakaumbwa mugore ra2012 neva imbove mtunga miri wa Amerika wa Barack Obama. Neshi nangu wache kusimudzira vechidiki vane matarenda kasia nasia na muAfrika kuti wazo eva tunga miri wa mangwana. Ndaka miri la Studio 7 Mamtare, dini Lweda Moyo.